vatorederwa kuita demonstration kuDC muWashington musi Saturday 20th July mukusapota vanhu vakasungwa kumba veMDC nemamiriro akaita enyika yedu zvatiri kuona tese.
Pane zvazvinobatsira here kuratidzira kwamuri kuita? Tichiona kuti hamusiri mega muri kuratidzira, takaona svondo rapera vamwe vachiratidzira kuLondon nedzimwe nyika vana veZimbabwe vari kunze mune muchingoratidzira. Pane zvazvinobatsira here kune zvinhu zviri kuitika kumusha?
Makore ese atiri kuenda tichinoita demonstration zvinoreva kuti pasi rese rinenge richitarisira kuti kuZimbabwe kune zviri kuitika, nekuti isu vari mudiaspora hatikwanisi kuenda kumba tinoita mademonstration iwayo. Saka munzvimbo dzatiri munoziva kuti muUnited States mune mastate akawanda, vanhu vanotravela over 1,000 miles vachiuya kuDC kunoratidzira Zimbabwe embassy kuti vanhu vari muno, zvizvarwa zvemuZimbabwe hazvisi kufara nezviri kuitika on the ground kuZimbabwe.
Pane vari kusoropodzawo kuratidzira kuri kuitwa nevamwe vari kuratidzira kunze kwenyika, zvikuru kuratidzira kwakaitwa kuLondon. Vamwe vanonzi vakapedzisira vaakubata-bata gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaSB Moyo. Vazhinji vari kuti zvinonyadzisa chimiro chenyika. Imi munoti?
Hapana kusingashoropodziki, nekuti nyango yeJesu chaiye aishoropodzwa nemaFarisi. Saka isusu hatingatyi kushoropodzwa nevamwe vanhu, asi kuti tichamirira bato redu nevanhu vedu vese vari muZimbabwe vari kutambura nenguva ino pane 90% unemployment rate, pasina mari dziri kubuda mumabhanga, pasina kudya, nekutarisira kuti kurarama kwemangwana yedu yeZimbabwe kunenge kwakamira sei nekuda kwegovernment iripo mazuva ano. Saka hatingambotya vanhu vachatishoropodza, nekuti zvakabvira kare zvokushoropodzwa. Tikatya izvozvo, nyika haiende pamberi, ende kuti shanduko yatikuda kuti iitike haiuye.
Pane vamwe vari kupomerawo vamwe vanhu vari kuratidzira kunzi vanhu vanenge vachida kutsvaga kuwana magwaro ekuti vange vachigara munyika dzavari idzodzo, saka vachizoita zvakadaro. Munoti?
Ndinenge ndichida kuonawo kuti ivo vari kushoropodza ivavo kuti vagare munomo vakawana sei ivo mapepa acho. Ende tichitaura izvozvo futi handifungi kuti vanhu varongoda kuti zvinhu zvemapepa zviite. Ndinoziva kuti nemiwo muri kundiinterview mukoma wangu muri kutumidzira mari mazuva ese kuZimbabwe kuti muchengete mhuri yenyu. Saka kuti tigare munomo chinhu chakanaka, asi mademonstration haasi emapepa chete. Mademonstration vanhu vanoda kuratidza kuti kumba zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Ndinoziva kuti vazhinji vanogara mudiaspora vari kuda kunogara kuZimbabwe, asi nekuda kwekumira kwakaita nyika hazvisi kukwanisika. Saka ndo mhinduro yangu pane nyaya yakadaro. Vanhu veZimbabwe ngatibatanei, tive vamwe, tiratidzire kuti utongi huripo ikwe zvino hakusi kuti tiri kuvenga vanhu varipo, asi vari kutadza zvavakapromiswa nezviri muconstitution yedu, bumbiro renyika.